Amnesty International inodzokorora chikumbiro chayo chekuti hurumende iite komisheni yeongororo yakazvimirira inotungamirwa nemutongi wematare inoongorora nyaya yekumanikidzwa kunyangarika kwaita mitsamara ine masimba ekudaidza zvapupu. Zvinenge zvawanikwa muongororo iyi zvinofanirwa kubudiswa pachena, uye avo vanenge vafungidzirwa kuti vane mhosva vanofanirwa kutongwa nemitongo yakarurama. Nhengo dzeveruzhinji dzine ruzivo rwokupa kukomisheni iyi kuibatsira, vanokwanisa kunyora zvinyorwa vanofanirwa kubvumidzwa kuita izvi, uye hurumende inofanirwa kuona kuti vavapa rubatsiro rwokuti vachengetedzwe.
Chamungati ndichiwo chanyanya kupa kuti mutore danho iri chii?
Makore mapfumbamwe mushure mekumanikidzwa kunyangarika kwakaita Itai Dzamara, hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichidzivisa kuendeswa kweruramiso, chokwadi uye muripo ungaitirwa mhuri yake. Kukundikana kwavo kutanga ongororo inobudirira pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwakaita Itai Dzamara kunotumira shoko rinotyisa kune vanorwira kodzero dzevanhu kubva kuhurumende kuti havana kuchengetedzeka mubasa iri.
Ivo vemhuri yake vanenge vamire papi mune zvese zviri kuitika izvi?
Mhuri yaItai Dzamara neshamwari dzake dzatsungirira makore mapfumbamwe anorwadza dzichimirira chokwadi neruramisiro pamusoro pekumanikidzwa kunyangarika kwaakaita. Inoda kuti ikwanise kuenderera mberi neupenyu kubva mukushungurudzika kwavari kuita nemhaka yekushaya chokwadi. Kusachengetedzeka uye kutya kunyangarika saItai Dzamara hakugumiri kuhama dzake dzepedyo, asi kunokanganisawo masangano anorwira kodzero dzevanhu.